vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikamai bere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji. Vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende, zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa, mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zvichiita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende, ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra2018. Zvichireva izvo kuti kugadzirisa dambudziko irori iri hazviide mari, zvinongoda kuti hurumende isungire izvidzore pamashandiro anoita masangano akaita semapurisa, akaita semauto.
Vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka. Vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika.
So kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana, vachiita maassociation, vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly. Nekuda kwekuti ndo gore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano, vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patoo nevasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo. KumaNGO vaitumirwawo tsamba dzemathreats dzekunzi zvamuri kuda kuita misangano izvisiyanai nazvo. Vemapato ezvematongerwo enyika vaitraya kuti vange vachiratidzira, ndo gore ravairambidzwa kuratidzira. Asi in terms of yatingati severity, zvakanyanya kuipisa, kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu, the right to life. Nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura.
Takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti takange tichitarisa nhamba neuwandu hwekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Nguva pfupi pfupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno, chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura. Zvinova zvinoshungurudza, endi zvatisi kuzvitarisa maringe neside 1 rekodzero nekutyorwa kwekodzero dzevanhu, tiri kuzvitarisa maringe nezvese zvinotarisirwa kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichichengetedzwa. Zvinosanganisa izvo kuchengetedzwa kwebumbiro redu remutemo chairo, kupuhwa kodzero dzevanhu kuti vange vachizviratidzira zvizere uye vachitaurawo pfungwa dzavo murunyararo zvizere, zvichisanganisira izvo even kuchengetedzwa kweyatinoti security of persons.
Amai Gorejena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba maani.
Hurumende ndoine ine yandingati primary responsibility, atinoti majuti bhiyera aya ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yataburitsa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo. Zvakangofanana nekutumira masoja mumastriti yedu kuti vanoshudha vanhu, ingori nyaya yekungoti masoja ngaasaenda kana kuri kunzi vanhu vari kuratidzira. Ibasa remapurisa, mapurisa anoziva uye vakatrenwa kuti kana paita kuratidzira kwakadaro vanoita sei kuti runyararo ruchengetedzeke. Saka zvinhu zvokuti hationi zvichida mari yakawanda zvizhinji.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi dzifanirwe kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburitswa aya haana maturo ose.
chunu chayani nika nguda utuwa na real geo forum watu mpunzi sisi wanya soti sana ngurira ndecho kuti maraita ya kana tukuzereizi zana nguwa kwa hile zisine ine kuti choro mkanzi na mapulisa musa itama demonstrations kana kuti musa itama rallies na kuda kwa zikonzero shakati shakati we matarezi mwosha mwende kukunenya zanyi kuta hata rambi zika matarezi mwosha wata azoishu wa kukonzero kana tumarezi nzapuwa ni mapulisa aka kodzera kuti musatendere kuita ma demonstrations yenyaya kana ratidzo zenyu nekuti munowanzo dzita ne mishonga imoti toramba tichienda mberi togara mumatara torambidza moda kufamba motema mama mapurisa kupisa motikari dzemapurisa vari kuzvinyora here vengo forum ivavo ma reports ava vari kutaura kuti ah hurumende yakatyora kodzero dzevanhu vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva which means vanhu vaityora kodzero dzedzenikiri dzemapurisa uye vaityora mitemo yehurumende vari kuzvinyora here kuti mota dzaka
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo masangano anorwira kodzero pamwe nemamwe mapato anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo izvi zvakaitika zvakare munandira gore rino ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.